nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tikitete nyura tiri mu Washington DC linyali chona njani Zimbabwe omusi le yi studio 7 ewe tinela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kwa tereri, chini sana kana makara manero anasi, urumtue chupiri, urume 30, 2021. Makatere rabu Studio 7, nefinyiri inya zirigisi kama Zimbabwe, zamuno kuyone Studio 7, irimu Washington DC. Ndo kutuma kwanza wane su mchirumba chedu cha nasi ini ndini jionga kandemiri ndiri mu Washington DC ndi chiti yesu yesu mchirumba chedu cha nasi
ndoti matano alikuto wane urumbe ndi kuteva kwa nise kumunga nisa ndo mbata kawanda kutanga nisila nombata uya nasi kutuwa kuchaina kutuwa 1,756 matano akanaka anofata anoraza kutuwa alikutora u matano kuchengeteza jilaro Zimbabwe.
Zimbabwe nasi yatambira nhomba yerudzi rweSinovac inodarika miliyoni imwe chete yakatengwa kubva kuChina. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yokurudzirwa kuti iite sarudzo dzemabyelection. Musangano wakarongwa nesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reJust Associates kana kuti JUST pamutare uri kuburitsa pachena kuti madzimai akawanda munyika ari kutyorerwa kodzero dzavo mudzimba uye kumabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yatambira nhomba yerudzi rweSinovac inosvika miriyoni imwe chete nezviuru makumi mashanu nezvitanhatu kana kuti 1,056,000 iyo yakatengwa kubva kuChina seurongwa hwekudzivirira kupararira kwedenda reCovid-19 munyika. Nhomba iyi yasvika panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport Maskati anhasi. Zimbabwe yakatenga imwe nhomba yeSinovac inosvika mazana maviri ezviuru iyo yakapinda munyika svondo rapera pamwe chete neimwe nhomba yeSinopharm inosvika mazana mana ezviuru yakapiwa kuhurumende nenyika yeChina. Mwedzi wapera hurumende yakawanawo zvakare rubatsiro rwenhomba inoita mazana maviri ezviuru yeSinopharm kubva kuChina iyo yakaparuriswa chirongwa chekubaya nhomba munyika. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakagamuchira chimwe chipo chenhomba yeCovaxin zviuru makumi matatu nezvishanu kubva kuIndia. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti hapana musiyano wakanyanya panhomba dziri kubva kuChina idzi uye hadzinetsi kuchengeta sezvo dzichingokwanisa kuchengeterwa mumafiriji emudzimba. Zimbabwe ine tarisiro yekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana hunokonzera COVID-19. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti matanho ari kutorwa nehurumende akanaka chose ekutsvaga nhomba sezvo achiratidza kuti ine chido chekuchengetedza upenyu hwemhuri yayo. Asi Dr. Munatsi vanokurudzira kuti hurumende ichiona kuti yabayawo vanhu vakawanda pazuva kuitira kuti mishonga iri kuunganidzwa iyi isazoraswa yakanganisika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Tinoti matanho ari kutorwa nehurumende kuti vakwanise kuunganidza nhomba dzakawanda kusanganisira nhomba dzauya nhasi kubva kuChina dze1,056,000. Matanho akanaka anofadza anoratidza kuti vari kutorawo matanho ekuchengetedza zvizvarwa zveZimbabwe. Izvezvi dambudziko rangovepo ndeyekuti vanhu vari kuuya kuzobayiwa nhomba vashoma. Tiri kuona kuti izvozvi kubva zvakatanga kubayiwa vanhu nhomba musi wa18 February kusvika nezuro pakanga kubayiwa vanhu 69,750 vakabayiwa madhosi ekutanga. Saka kana manhamba aya akaramba ari mashoma kudai so tinogona kuzopedzera taka dambudziko rekuti dzimwe nhomba dzinogona kuzosvika pakatarwa kunzi hadzichafaniri kushanda kana kuexpire nerimwe shoko dzisati dzashanda. Saka izvo hazvizonakidzi nekuti muri kuona kuti nyika zhinji dziri kuita chipitipiti kumhanyidzana kutsvaga nhomba kumakamba nekugadzira nhomba dzichashoma. Saka zvinenge zvakakosha kuti nhomba dzinenge dzawanikwa dzikwanise kuvabatsira vanhu dzati dzasvika kuexpire.
Tinoona kuti Zimbabwe yakambowana rubatsiro rwenhomba yeSinopharm kubva kuChina iye zvino yatenga nhomba yeSinovac. Musiyano uripo ndeupi apo?
Tikangoti Sinopharm. Hapana mutiano mukuru chaizvo kunze kwekuti nhomba idzi dzirikungogadzirwa nemakambani maviri akasiyana. Nhomba yeSinopharm inogadzirwa nekambani inonzi Sinopharm yekuChina. YeSinovac ikagadzirwawo zvakare nekambani inonzi Sinovac Biotech yekuChina ikoko. Magadzirirwo adzinoitwa nhomba idzi dziri mbiri akangofanana. Machengeterwo adzinoita nekuti dzinongoda kuiswa mufiriji dzese dzatagara tinadzo nemamwe chete. Nguva yadzinofanira kugara mumafiriji kwemwedzi mitanu kana misix dzakangofanana. Saka nhomba idzi kungosiyana kwevanogadzira asi dzakafanana.
Muri kuti nhomba idzi dzakafanana, munhu akabayiwa Sinopharm padhozi yake yekutanga anokwanisa here kubayiwa imwe nhomba ingava Covax kana kuti Sinovac yasvika here?
Zvinenge zvakakosha kuti munhu kana achibayiwa akabayiwa Sinopharm dzekutanga agozobayiwa futi Sinopharm kechipiri. Izvi zvinoitirwa bedzi kuitira kuti mishonga yakafanana nenhomba iyi kana ichinge yabayiwa vanhu pane vamwe vatingangoti maside effects atinotarisira kuti anogona kuitika zvakabaya kuti munhu anogona kungorwadziwa paabayiwa kana kungotarisa anopiwa nekachando mumiri nekuti mwiri unenge wakutanga kugadzira masoja ekurwisa coronavirus. Saka tinenge tisingakurudziri kuti dzizovhenganiswa kuitira kuti zvizoita nyore kutarisa kuti ndeipi yakonzera dambudziko kana kuri kunzi pane zvazoitika chero zvazvo tisingatarisiri kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Zvinoita nyore kuti vanoongorora mafambiro anoita nhomba idzi nemagadzirwo adziri kuitwa vakwanise kuzoti munhu kana paita dambudziko rabva papi. Saka zvakakosha kuti tisazvishinjaniswe.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vari chiremba Dr. Edgar Munati vari parunhare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 zvichireva kuti vanhu vafa nechirwere ichi vachiri chiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi maviri kana kuti 1520. Vanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiyawo vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 36839. Vanhu gumi nevana vakapora zvakasiyawo vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nezvina nemazana matanhatu negumi nevanomwe kana kuti 34617. Vanhu vachiri kurwara mazana manomwe nevaviri kana kuti 702. Pavanhu vachiri kurwara ava makumi matatu nevatatu ndo vari muzvipatara. Masangano anomirira vagari munyika pamwe neanorwira kodzero dzevanhu ari kukurudzira sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti riite sarudzo dzekutsiva makanzura eMDC Alliance ayo akamiswa basa nebato reMDCT uye vakashaya vachiti kushayikwa kwemakanzura kuri kukanganisa mafambisirwo emabasa emakanzuru pamwe nekuvhiringa utongi hwejekerere hwekuti vagari vaite vamiriri. Botrum Timba anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rakanyorwa nemasangano anosvika gumi nemasere kuZEC rinoti kusaita kwesarudzo sevanenge vadzingwa kuri kukanganisa kufamba kwemabasa mukanzuru nekuti vagari kune mamwe mawadhi vanenge vasisina vamiririri vaanoturira zvichemo zvavo pamwe nekuvazivisa zviri kuitika. Izvi zvinotevera kubudiswa kwemashoko nezeke ekuti mapato ezvematongero enyika ave kubvumidza kuita mabasa avo nekuungana uye nekunyoresa kuti vanhu vavhote izvo zvakange zvakambomiswa nekuparira kwakanyanya kwedenda reCovid-19. Asi ZEC ichiri yakamisa kuita kwesarudzo ichiri iri kutevera kudziro yakabva kubazi rezveutano rinoti inotyira kuti vanhu pavanovhota vanotapurirana zvirwere. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasungo United Resident Taxpayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupira vati kunze kwekutadzisa mabasa ekanzuru kusaita kwesarudzo kunotyora bumbiro remutemo.
Tiri kuti kusaitwa kwemabielections kuri kumbunyikidza kodzero dzevagari nokuti vagari havasina representation mucouncil. Tikatarisa mawadzi 4 muno mumasvingo haana makansela kureva kuti vagari ava kana maproblems havanawo maringe nezveservice delivery havanawo kunochemera.
Mashoko aya atsinirwa nemukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa mucombined Harare Resident Association kana kuti CRA amai Loren Mpasiri Sani.
Matechnocrats kana kuti vashandi vekanzuru vaya havaripoti kumaresidensi makanselas ndiwo anopa feedback nekureporta kuma residents ndiwo saka isusu tiri kuti sarudzo ngadziitwe makanselas tive nemakanselas anoti representa vatinoudza zvichemo zvedu constitution yedu inotopa time frame yokuti kana makanselas abviswa kana kuti kana paitwa ma recalls vanofanira ma elections kana kuti sarudzo zvinofanirwa kuitwa mwedzi mitatu isina kupfuura
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano remasungo media center amai Esther Nyambiya vanoti vakabatana nemasangano evagari panyaya iyi nekuti mumawadhi asina vamiririri haasi kuzowana mashoko ezvekufambiswa kwemabasa mukanzuro avo izvo zvinotyora kodzero yavo yekuwana mashoko
even access to information inoafektwa pakuti havana achavapa feedback kuti zvinhu nedevelopment muarea yavari kugara iri kufamba zvakadini So isu ve Mashingo Media Center, tinokurudzirawo kuti vheki itewo mabaielection munzvimbo idzi.
Mutauriri wevheki vaOutreach Sligwana vati vanga vakabatikana vari pasingaiti kuti padivi ravo panyaya iyi sezvo vange vasiri muhofisi. Vati Studio 7 itumire mubvunzo patsamba mbozha.
Kwandira I'm not able to talk I'm somewhere I'm out of office just in the middle of this kwandiri kwacho ndokosungaiti
mukuru webasa musangano rechitungidza and manyama residents association vamavelas kumalo vanoti denda recovid 19 radzikira munyika nekudaro sarudzo idzi dzinofanira kuchiitwa Vakumalo vanoti dzimwe nyika dziri kuita sarudzo mudenda iri nekudaro zveka haina chikonzero chine musoro chekuramba yakasunga zvinhu takamira Studio 7 Masvingo tini Godfrey Mutimba
Vanoda kuteerera Studio 7 kubatei na 7 p.m. pamasaiza yanoti 909 a.m. 4930 6170 ne 7270 kHz shortwave mazuva ose Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaiza yanoti 909 a.m. 4930-6040-15460 kHz shortwave. World Food Program kana kuti WFP rinoti riri kushanda nehurumende nemasangano akawanda kuti ribatsire vanhu vemuZimbabwe mushure mekunge rapabuda gwaro reZimbabwe Vulnerability Assessment kana kuti ZIMVAC richikokerwa neFood Nutrition Council. Iro rinoratidza kuti nzara yapfunya chisero munyika uye vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana kana kuti 2.4 miriyoni vanoda rubatsiro rwechikafu mumaguta ngatinzwei hurukuro yaitwa namavelas mushanganya weStudio 7 nemutauriri weWFP vaThomson Mbiri
veruzhinji mumadhorobha havana kukwanisa kunge vachishanda zvakanaka nokuda kwedenda recovid 19 veruzhinji vave vaivaive nemusika pano napapo vanhu vaenda kunotsina pano napapo vaifamba vachienda kunotsvaka havana kugona kunge vachigona kuti vashande semashandiro avaita saka tikuona kuti zhara inoita seyawedzera kare zvaisiitika zvakanyanya kumaruva asi tikuona kuti kunyange nemumadhorobha veruzhinji vari kuneseka kuwana zvokudya
muri kushanda sei nevanhu vakadai
tiri kubatsira ruzhinji rwezimbabwe nekuvapa mari dzokuti vatenge chikafu kuvabatsira zvekare tinogadzira mapurojekt tichibatsirana nemamwe mapoka akati wandei manon-governmental organization totarisa vaya vanonyanyisa kuneseka mukati menharaunda ndoo vatinonyanyobatsira mabasa atinogaroita munyika yezimbabwe taitinyanya kuzviita kumaruva asi kuda kwedenda recovid tikuona kuti urongwa ihwo hune pfundutso kunyange nemumadhorobha
tinoona kuti muri kuti munobatsira nemari munowana sei kuti ava ndo vachabatsira
ongororo netsvagurudzo yaitwa inonzi Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee inorakidza kuti une zhara uri kuneseka uye vangani iye inotarisazve kuti pande vanoneseka vacho vatawana vanonyanyoneseka ndavapi saka ongororo iyoyo ndo inotibatsira kutiratidza kuti tikaisa rudetsero rwedu munzvimbo yakati neyakati ndo mandi tinoona kunga mune vari kuneseka vakati wandei
muri kushanda sei nehurumende panyaya iyo yechikafu tichiona kuti mune dzimwe nguva tinomboona pachitaurwa ipo kuti pane zvematongerwo enyika chinombo pindira panyaya yezvimwe zvirongwa zvechikafu.
Chikoro rechatsurudzo inonzi Zimbabwe inotungamirwa nehurumende yeZimbabwe. Tinoshanda zvakanaka nehurumende yeZimbabwe, tinoshanda navo mumadhorobha uye tikasangana isu kana kuti nereport inoti iyo chikafu chingangova chichisvika kwachinosvika. Tinoshanda zvakanaka nemaautorities vangava vana DA kuti tione kuti tagadzirisa.
Taurirwe WFP wa Thompson Piri vari parunare kuGeneva kuSwitzerland na Marvelous Mtanganya wewe Studio 7. Yesu natombotari prazaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kweraive mupurisa kuMinneapolis, Minnesota muAmerica Derek Chauvin uyo ari kupomerwa mhosva yekuponda mumwe murume wechitema vaGeorge Floyd kwakatanga nezuro. Nyaya yekufa kwaFloyd vari mumaoko emapurisa kwakabva kuti vanhu vakawanda varatidzire pasi rose. Asi magweta avaChauvin nevachuchisi vari kusiyana zvakanyanya kuti vaFloyd vakafa sei. Muchuchisi wehurumende vaJerry Blackwell vanoti Chauvin akashandisa chisimba chakanyanyisa zvakabva kuti vaFloyd varasikirwe neupenyu mushure mekunge mumwe anotengesa muchitoro avapomera mhosva yekutenga fodya nemari isiri yechokwadi. Muchuchisi akaratidza dare vhidhiyo yekufa kwakaita vaFloyd ava vanonzwikwa vachiti vainge vasingakwanisi kufema sezvo vainge vakatsikirirwa pauro negumbo raChauvin. Asi gweta raChauvin vaEric Nelson vanoti Chauvin akaita sezvaitarisirwa nekuti vaFloyd vairamba kusungwa. Vanotiwo zvakabuda muongororo yavana chiremba zvinoratidza kuti vaFloyd vakafa nekuti vainge vaine chirwere chemwoyo uye vaishandisa zvinodhaka. Chauvin akabatwa nemhosva anopika makore akawanda muchirongo. Dzangano reWorld Health Organization kana kuti WHO riri kutarisirwa nhasi kuburitsa gwaro reongororo yekutanga yarakaita patsvakurudzo yekuti chirwere chaCOVID-19 icho chauraya mamiriyoni evanhu pasi rose chakatanga sei. Gwaro iri ratove mumaoko emamwe masangano evatori venhau rinonzerere kuti chirwere ichi chinogona kunge chakatapurirwa vanhu kubva kumuremwaremwa kuburikidza neimwe mhuka. WHO yakatumira chikwata chevaongorori kuChina asi vamwe vari kushora maitirwo akaitwa ongororo iyi sezvo hurumende yeChina yairamba chikwata ichi kuti chipinde mune dzimwe nzvimbo kana kutaura nedzimwe nyanzvi chakatsununguka. Zvehupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti isimbaradze kugadzirwa kwezvinhu munyika kuti isarasikirwa nemari yakawanda yekunze. Izvo zvinotevera mashoko aburitswa neZimbabwe National Statistics Agency ekuti Zimbabwe yakatenga zvinhu zvakawandisa pane zvayakatengesa kunze kana kuti trade deficit mwedzi wandira. Zimbabwe inonzi yakatenga zvinhu zvakawanda nemari inosvika mamiriyoni gumi nemanomwe emadhora ane zviuru mazana manomwe kana kuti $17.7 million. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Zimstats inoti mwedzi wandira gore rino Zimbabwe yakatengesa zvinhu kunze kwenyika zvinodarika mamiriyoni makumi maviri nemasere kana kuti $28 million, asi iyo ichitenga zvinhu zvinodarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu kana kuti $46 million. gore rapera panguwa imwe chete munandira Zimbabwe yainge yatengesa zvinhu zvemari inodarika mamirioni makumi matatu nemanomwe kana kuti 39 million United States dollars asi iyo ichitenga zvinhu zvemari inosvika mamirioni makumi matatu nemasere kana kuti 38 million United States dollars zvichireva kuti yainge yatotengesa zvakawanda pane gore rino Nyanzvimya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti nyaya yechirwere cheCovid-19 inogona kunge yakapawo kuti zvinhu zvisamire zvakanaka munyika.
Productive capacity yedu yakachaderera kuzvakanyanya kukonzereswa nenyaya yeCovid-19 yatati nayo. Ndokamurikuona maimports ari kuramba achiwanda. Kupfuura maama export edo kana tiri kuprodusa zvinhu zvakawanda hatigonenge tichiexporta zvinhu zvakawanda kama export edo anodetermina neproduction yedu neproductive capacity yedu saka I think idambudziko ratiinaro ratinofanira kunge tichigadzirisa kuti vanoprodusa vange vaine maincentive anoita kuti vange vachiprodusa zvinhu zvakawanda
vachitambara vatiwo
as the economy recovers from COVID-19 uye gore rino takawana mvura yakanaka tasa kuti maexports edu especially maagricultural exports achakwirira zvoita kuti tikwanise kucover a trade deficit yatiri kuona iyi of course maimports tarisiro kuti anogona kuramba akakwira nenyaya yekungoti pane zvimwe zvinhu zvatisingakwanisi kunge tichigadzira muno even ma raw materials atinoshandisa mazhinji acho tichitotenga kune dzimwe nyika
imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti havo nyika haifaniri kurasa mbereko nekufirwa
for 10 years kubva 2009 kusvika 2018 or so Zimbabwe trade imbalance yakanga iri about $3.2 billion zvichireva kuti for 10 years takateedzana takaita $32 billion negative trade balance ndosaka pakati pe 2009 and 2018 Zimbabwe yakarasikirwa US dollar tikazoona maRTGF atekeshera ndo itaita ora yekumashure kuti itaitenga matoothpicks machewing gum mapamba zvina basa risi mari ichibuda nyika isiri productive kubva 2019 tese tinoziva kuti Minister of Finance vakaisa mitemo wekuti tikatenga zvinhu zvigadzirwa zvinobva kunze kwenyika zviri kuagriculture nekumanufacturing sector unobhadhara duty in foreign currency izvozvo zvakakonzeresa kuti zvatotenga zvidzikire kubva kunze kwenyika sekuti pagore roga roga taipedza mari inosvika $6 billion tichitenga zvinhu kunze kwenyika asi pari zvino taakushandisa about $4.9 billion
muzvinafundo Mugano vatiwo
2021 tiri kufungidzira kuti tinokwanisa kuita surplus patrade balance yedu nekuti gohwo ratichaita muna 2021 rakasimba rekuti tingazosevha $500 million yemasiriro itaimbotenga kunze kwenyika
gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanotiwo Zimbabwe yatora matanho akasimba ekuti ikwanise kugadzira zvinhu zvakawanda munyika
tine National Development Strategy 1 mustrategy iyoyo kana kuti murongwa ihoho tiri kusimbisa zvikuru kuti zvinhu zvatinodya nezvatinosenzesa zvinogadzirwa mumakambani nemumaindustry ngazvigadzirwe muno muZimbabwe
bhanga rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti upfumi hwenyika dzakawanda pasi rose hwakaderera nezvikamu zvinodarika zvina kubva muzana kana kuti 4.4% muna 2020 ndakamirira Studio 7 muWashington DC Dini Bless
mukuru wekambani inodzidzisa vanhu zvekutyaira dzimotokari yeUpside Driving School vaItai Masango vanoti vari kufara zvikuru kuti vaive kutanga zvakare mabasa mushure mekunge hurumende yambopa kurudziro yekuti vambomire kushanda vachigara mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCovid-19 asi vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vatevere kurudziro dziri kuitwa nenyanzvi dzeutano munyaya dzezveutano kuti chirwere ichi chisadzoke zvine mutsindo. Ngatinzwei huri kuru yavaita naMike wewe Studio 7.
Kuvhurwa kwakaita nyika ini pachangu semuzvinabhizimusi wechidiki ndakaona riri danho rakanaka chose ndakaritambira nemaoko maviri.
Vamasango, tinonzwa vanhu vachikurudzirwa nenyanzvi nyaya dzeutano kuti vaendere mberi vachiremekedza mitemo inodzivirira kutekeshera kwecovid-19 kuitira kuti nyika isasvike panguva iyo vanhu vave kuvharirwa zvakare nepamusana pekutekeshera kwechirwere ichi. Samuzvina bhizinesi, mashoko aya munomatambira sei? Nekuti vanhu vakavharirwa mudzimba zvekare hazvizokanganisa here bhizinesi renyu?
Mashoko akanaka chose nekuti kunze kwekuchengetedza business zvinobatsira kuchengetedza upenyu hwevanhu. Kana vanhu vachengetedza upenyu vanozokwanisa kuzvishandira, zvinozoita kuti vawane mari vazokwanisa kusimudzirawo isu vemadriving school nemamwewo mapazi, zvinozoita kuti munhu wese anowana chekubata.
Sekambani inoita zvekudzidzisa vanhu kutyaira mota, ndeapi matanho amuri kutora mukudzivirira kutekeshera kwecovid-19?
Matanho atiri kutora anoita kuti tidzivirire kutekeshera kwecovid-19 ndeyekuti kana tichinge tawana mukana tinobayiwa nhomba inodzivirira, kugara tichigeza maoko nguva dzese, kugara takapfeka maface mask nemazvo, nekugara tichisanitaiza motikari dzedu mudzidzi mutsva asati atanga, uyezve kukurudzira vadzidzi kuti vapfeke maface masks nemazvo nguva dzose vari pazvidzidzo.
Tinonzwawo vamwe vanamuzvina bhizinesi vachikurudzira hurumende kuti itange zvirongwa zvekupa mabhizinesi mari kuitira vawane mikana yekutanga patsva zvakanaka mushure mekunge vasangana nematambudziko akasiyana siyana pasi pechirongwa chelockdown. Imi munozvionawo seizvo?
Idanho rakanaka chose nekuti mari idzodzo dzinotibatsira kuti tigadzirise mota dzedu dzanga dzamira kwenguva refu, uyezve mari idzodzo dzinotibatsira kutenga mishonga yekushandisa kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vamasango petai hurukuru yedu.
Vanoda kutibata vanotibata muchiredzi kana kuuya paFacebook page yedu yeUpside Driving School kana kuchaya runhare panhamba dzinoti +263 774 362 646. Nhamba dzedu zvekare +263 774 362 646.
Mukuru wekambani inodzidzisa vanhu zvekutyaira dzimotokari yeUpside Driving School vaitai Masango vari parunhare muHarare naMike Hove weStudio 7. Mitambo. Mitambo yeAfrica Nations Cup iri kupetwa nhasi, asi nyika dzemugungano reSADC dzakawanda hadzina kubudirira kuenda kumakwikwi ari kuitirwa kuCameroon aya. Nyika dziri kuenda iZimbabwe, Malawi neComoros chete. Dzimwe nyika dzine mukurumbira dzakaita seSouth Africa, DRC, Zambia neAngola dzakakundikana.
Kwazwai vatereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connections nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichiongorora chirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira chirwere checovid-19 munyika. Nezuro, Zimbabwe yakatambira nhomba zviuru makumi makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 yemhando yeCovaxin kubva kuIndia. Muri Zimbabwe ndakangana nekuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Muchirongwa cheThe Connection na8pm chatinotaura nevechidiki tiri kutarisa chirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira chirwere checovid-19. Zimbabwe ichitambira nhomba kubva kuChina nhasi uye imwe kubva kuIndia nezuro. Tichataurawo nevechidiki kubva kumasangano akasiyana siyana nezvavari kuita muupenyu. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave. tamba tashuka kumaguma ichirongwa chedu chanasi iva inesu zakare mangwana kana mshina utitumira tamba mboja zitumire iku studio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.